Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington, D.C.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechitatu, ndira 10, 2024. Makateerera ku Studio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. America inoti yabuda muurongwa wekubatsira Zimbabwe kuti igadzirise dambudziko rayo rekuedza kubhadhara zvikwereti zvainazvo kunze. Mitengo yezvinhu zvinodiwa nemhuri zuva nezuva hunonzi huri kuramba uchikwira zvapa kuti sangano reConsumer Council of Zimbabwe rizivise nezuro kuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu pamwedzi. Hurumende yoronga kuranga zvikoro zvisiri kuteedzera kurudziro yayo yekuti zvisabhadharise nemari dzekuAmerica. Ii ndiyo mimwe msore nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. America inoti haichapindiri munhaurirano dzekupanana mazano neZimbabwe kuti nyika ingabhadhare sei zvikwereti zvainazvo kumabhanga nedzimwe nyika dzepasi rino vanoita basa rekubatsira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vange vachiita chipatapata gore rapera rose kuedza kuwana rubatsiro urwu kuti vakwanise kugadzirisa upfumi hwenyika nekuwana zvikwereti kubva kumabhanga akaita seIMF neWorld Bank. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakamirira musinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, vazivisa nhasi muhurukuro yavaita neStudio 7 muHarare kuti America yambomira kupinda munaurirano dzekubatsira Zimbabwe nemazano ekuti ingadzoseresei zvikwereti zvainazvo kana kuti High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Vachiparura budget regore rino, muzvinafundo Mutuli Ncube, vakati Zimbabwe ine chikwereti kunyika nemasangano ekunze chinosvika mabhiriyoni gumi nemaviri ane zviuru mazana manomwe kana kuti 12.7 billion US dollars uye chikwereti munyika chinosvika mabhiriyoni mashanu ekuAmerica kana kuti 5 billion. Nekuda kwekutadza kubhadhara zvikwereti, Zimbabwe ine mitero iri kuwedzerwa pamwedzi kana kuti debt arrears inosvika mabhiriyoni manomwe kana kuti 7 billion. Zimbabwe ine zvikwereti kunyika gumi nenomwe dziri mu gungano reParis Club mune nyika makumi maviri dzinosanganisira America, Canada, Australia nedzimwe. Nyika ine zvikwereti kuAfrica Development Bank nekuEuropean Investment Bank. Kutadza kubhadhara zvikwereti izvi kuri kupa kuti Zimbabwe isakwanise kuwana zvimwe zvikwereti kubva muna 2022. Amai French vati Zimbabwe yave yavimbisa kuita sarudzo dzakachena senzira yekuti ibatsirwe kubhadhara zvikwereti asi zvakakona n'anga murapwa achida.
In the dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms.
Munaurirano idzi Zimbabwe yakavimbisa kuti ichavandudza nyaya dzeutongi hwejekerere, asi kusvika pare zvino zvinongova zvepamuromo chete. Hatisati taona zvichiitika kunyanya takatarisa nyaya dzesarudzo. Hatina kuona kuvandudzwa kwemaitiro esarudzo dzisati dzaitwa, dzichiitwa uye dzapera. Nekuda kwekuti sarudzo dza2023 hadzina kufambisa zvakanaka, tatora danho rekuti timbomira kupinda munaurirano dzekuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti.
Vatiwo kuti nhaurirano dzekuti Zimbabwe yobatsirwa sei dzibudirire inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vaimbo vagurukota rezvemari vatendai biti vati zvaitwa neAmerica zvishamisi sezvo Zimbabwe yakakundikana kutevedzera zvayakavimbisa pakutanga kwenhaurirano idzi.
America ndiyo vayekutanga ichaita izvi. Zvimwenyika zvichateerawo zvakanyanyofara neEuropean Union because European Union haina kufarawo nekubatsirwa kwakaitwa election rakapera, haina kufarawo haina kufarawo nemabatsirwo akaita vanhu vayo vakauya kuzocherechedza kutsarudzo dzemuZimbabwe muna August gore rapera.
Izvi zvatsinhirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara.
Kuhodwa kwemaelections yanga iri imwe benchmark yanga iripo yanga yakaitwa agreed on. But takaona after my elections masangano akaita sana SADC nana EU wakaburitsa ma observation report asina ku akashoropodza my elections.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru muofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vati havanetsekani kana kuvhunduka nezvaitwa neAmerica vachiti Zimbabwe yakaita sarudzo dzejekerere.
Mumatanho anozotorwa nedzimwe nyika pamusoro paizvozvo hatinyanyonetsekana navo kana kuvatarisisa. Tinongoti aiwa ngavaite sekuda kwavo, asi isu tinongoramba chiwana dzimwe nzira dzekufambisa nyika yedu mberi tichienda kumberi takatungamirwa naMnangagwa.
Amai French vatiwo nekuda kwokusatevedzera utongi hwejekerere hukama hweAmerica neZimbabwe hwaita manyamamire nerongo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would characterize the relationship as
strained. Sarudzo muna nyamavhuvhu wa 2023 uye sarudzo dzisati dzaitwa hukama hweAmerica neZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Zvimwe zvakanganisa hukama inyaya yekuti hapana zviratidzo zvekuti Zimbabwe inoda kugadzirisa kuti kuve neutongi hwejekerere. Izvi zvinobuda mumabatirwo akaitwa sarudzo muna nyamavhuvhu wa 2023.
Asi bato reZANU-PF rati Zimbabwe haina daka neAmerica, nekudaro vachamirira kana America yoda kuita hukama nenyika. Hatina kukwanisa kuwana mhinduro kubva kuhurumende sezvo gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaJen Van Muswere vanga vasingadairi nharembozha yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti danho ratorwa neAmerica richapa kuti upfumi hubva hwatonanga kumawere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo mitengo yezvinhu zvinodiwa nemhuri zuva nezuva iri kuramba ichikwira munyika, sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu, kana kuti 3.6 million Zimbabwe dollars pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Mari iyi yakakwira nezvikamu zvinodarika makumi maviri nezviuru kubva muzana, kana kuti 22.6%, ichibva pamadhora emunyika 2,958,460 mwedzi wapera. Mugwaro rarakaburitsa nezuro sangano iri rinoti mari inodiwa nemhuri imwe chete mumadhora ekuAmerica yakadzikira kubva pa$495.04 yaidiwa mwedzi wapera ichisvika pa$440.79 nekuda kwekugadzikana kana kuderera kwemitengo yezvinhu zvinotengeswa nemadhora ekuAmerica. CCZ inotiwo zvakanyanya kukwidzwa mari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu zvinosanganisira makabheji, sauti, matomati, hanyanisi nemafuta ekubikisa, zvichikonzerwa nekudiwa zvakanyanya kwezvinhu izvi munguva yezororo rekisimusi. Mukuzeya nezvenyaya yekuira kwezvinhu iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Nyaya yekukwira kwaitika maprices kana kuti shopping basket pamhuri inyaya yakataurwa neLabour gore rakapera. Minister paaka taura nyaya ye budget. Achikwidza mitero pane zvinhu zvese zvatinoshandisa. Takazvitaura kuti izvi zvichabaya kana kuti zvichanetsa ma end users kana kuti vanoshandisa zvino. Hazvina kunangana nevemabhizimisi.
Sei muri kudaro vamoyo?
Zvatinoziva isisu ndezvekuti vemabhizinisi hapana zvavanoruza kana ungakwidza mitero. Saka government painokwidza mataxes. Mataxes aya harwadzi kana kuti haurai mabhizimisi. Anodorwadza muhome vanhu zvavo vanotenga vanhu varombo. Mataxes anobhadharwa kunyanya nevarombo. Vemabhizimisi zvavanoita ndezvekuti any cost inoitwa mubusiness, they just pass that cost kune munhu anotenga. Ndizvo zvinoitwa mubusiness.
Asika, tiri kuona kuti mari inodiwa yakwira kune zvinotengwa neZimbabwe dollar, kwete zviri kutengwa neUS dollar. Zvinorevei izvi?
Zviri pachena kuti vemabhizinesi vari kuencourage vanhu kuti vashandise mari yekunze. Zvavari kutaura kuti madiscount inzira yokuti kuvanhu chibhadharai maservices kana kutenga zvinhu nemari yekunze. Zvinoreva kuti mari yemuno muZimbabwe iri kurambwa. Vari kuiramba vakawanda nezvigunu kana kuti vari kuiramba vakawanda nekuti kana uchitenga nemari yekunze unopiwa discount. Asi zviri pachena kuti Zimbabwean currency iri kutorambwa nemarket kana kuti nevemabhizimisi.
Tiri kuonawo vamoyo kuti mari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu yakawanda kana ichinge iri mumadhora emuZimbabwe, asi iri kunzi yakatodzikira kana vachishandisa mari yekuAmerica. Zvinorevei izvi?
Kuti shopping basket yefamily inenge iri pasi kana uchishandisa US dollar kufura kana uchishandisa mari yemuno muZimbabwe. Zvinotoreva zvazvo kuti vemabhizimisi vari kuencourage vanhu kuti vatenge nemari yekunze. Ndizvo zvinotoreva. Asi vashoma maZimbabweans achiri kutambira mari yekunze iyo zvino.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende inoti yabata zvimwe zvikoro nemhosva yekumanikidza vabereki kubhadhara mari dzechikoro nemadhora ekuAmerica, kudzinga vana vanenge vasina kubhadharirwa mari dzechikoro uye kubhadharisawo mari dzezvimwe zvirongwa zvakaita sezviri kunzi toilet fee neextra lessons. Izvi zvinotevera kushanya kwakaita nezuro gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo nevakuru mubazi ravo munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare, kunyanya vachiona kuti zvikoro zvainge zvavhurwa zvakanaka here. Zvimwe zvikoro zvabatwa mumambure aya zvinosanganisira Allen Wilson High, Chinoi 2 High, Manyame Primary, Chirodzva Primary neTafara Primary School. Hurumende yakagara yambira zvikoro kuti zvisadzinge vana vasina kubhadhara mari kana kumanikidza vabereki kubhadhara nemadhora ekuAmerica chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zazininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reSchools Development Association vaBani Manokore kuti tinzwewo maonero avo.
Nezvatinotarisira hongu hurumende yauya nechirongwa chekuti chisunge zvikoro zvekubhadharisa mari dzemaUS dollar chete kana zvimwe zvibhadharwa sematoilet fees nemaextra lessons. Tiri kuti isusu baba tasvika pastage yekuti iyo hurumende navabereki vambogara pasi vaimboita dialogue, open dialogue, vahurumende on one side, vabereki nerimwe divi nevadzidzisi nerimwe divi, tombotaura kuti tiise pfungwa pamwe chete kuti tione kuti bvumudzidzo yedu inga vandudzike zvakaita sei maringe nenyaya dzodzidze mari nenyaya dzewelfare yevadzidzisi hongu
izvozvo munoona zvichikwanisika here tichitarisa kuti zvikoro zvacho vabereki vacho vadzidzisi vacho vese vane zvinyunyuto panguva ino
tiri panguva yakaoma yekuti tiri kutsvakwese vadzidzisi kana vane zvitsutsumana nehurumende anove ndiye employer wavo vari kuuya vorwadzisa vabereki kuno kudzimwe dzenguva havadzidzi nguva zhinji vamwe havadzidzisi vana vanenge vakagara vachimirira kuti vaite maextra lessons avo uchadya mari ikoko mubereki ari kutasironza abhadhare mari yemaextra lessons obhadhara levhi zvekare zvikoro tiri kumasdcs kwatinenge tiri vatungamiriri tee takaita urongwa hwekuti patengwe macheya evana patengwe matebhuro evana patenge zvimwe zvinoshandisa kuti dzidzo yevana yevandudzike tiri kutadza kuzviita nekuti mari yedu haisi kukwana
asiwo kana hurumende ichiti kwese kwese ngakushandiswe mari yemunyika zvinozotadza kutengeka sei zvinodiwa izvo
tikachaja mari yedu kazhinji iri mumari yemuzimbabwe uko tiri kuenda kunotenga zvinhu zvatiri kutenga hazvi kutengeswa nemari yemuno vari kutengesa vakaisa mari dzavo nemari yekunze ende mukanoona exchange rate yavo inenge yakakwirisa iri yekumusika mutema zvekuti mari yamunenge maenda nayo inenge yashomasa shomeni shomananasa zvondaizokwanisa kutenga zvinhu zvamunenge mafambira kuti moda kutenga saka ndimuchizoona dzimwe dzenguva vakuru vezvikoro nemasdcs vanogara pasi votsvaka dzimwe nzira dzavangaona kuti vangaitei kuti mari ireizike kuti zvinoda kuitwa pachikoro zviitwe basa rifambe
hamusi here munenge mave kutakudza vabereki mutoro wakakura ivo vakatoremerwawo
hurumende inenge ichititeedzai mutemo saka pane pachida kuti pagarwe pasi toona mamiriro anenge akaita nyika handisi kuti zviri kuitwa nezvikoro zvakanaka kwete tinofanira kuita zvinhu zvepamutemo asi ndiri kuti hati ngatigarei pasi toonesane hurumende yombonzwawo zvinenge zvichiitika pasi kuti tiise musoro pamwe toona kuti tinobuda sei mumatambudziko atinenge tiinawo
avo vanga vari mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reschools development association vabani manokore vachitaura vari parunare muharare naivan zininga westudio 7 apo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chekorera hwave kuda kusvika kumazana matatu kubva zvatanga kupararira chirwere ichi meya weguta reHarare vajacob mafume vanoti vari kushanda nehurumende kuedza kupedza dambudziko iri chirwere ichi chakatanga kupararira muna kukadzi gore rapera kuchegutu uye iko zvino chave mumatunhu ose enyika nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere ichi yave kukonzerawo kusagadzikana munyika dzakapoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa idzo dzinoti dzave kunyatsoongorora vanhu vari kubva kuZimbabwe pamabhodha mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamafume
tine urombo nenyaya yekorera yaiitika munzvimbo nhasi ndanga ndichiwana briefing kubva kumakurukota edu anorwisana nekorera madoctors edu vandiudza iwo kuti korera nekutanga taakutomboikunda asi nekuuya kwemvura yava kusumukira mbijana
muri kuita sei kuedza kugadzirisa dambudziko iri vamafume
taakuwedzera mvura yatinobudisa kubva kumoton jeffrey tine mari yatakapuwa nehurumende tine mari yatinoshandisa isu tichange tichiunza mvura kuvagari yakawanda starting from tomorrow vanhu vachange vachiona mvura ichiti wedzerei tichiramba tichisustaina kuti tipinde mugore dzvatine mvura yakawanda uyezve takuita dambudziko remari infection vaya vakamborwara pekutanga vanenge vaakurwara futi nenyaya yekorera tinoda kuti tivadzividzire vasaramba vachirwara futi nenyaya yekorera
vanofanira kuita sei vanhu kuti vasatapurirwe chirwere ichi
vanofanirwa kuona kuti mvura yavari kumwa yakachena yabhoiliswa nechikafu chavari kudya mafruits awa nezvimwe zvakadaro zvinofanirwa kutanga zvasukwa asi tichange tichiona kuti mvura iinde kuruzhinji rwevagari vemuHarare nekuwedzera kwatichaita machemicals kutenga iko zvino tokurudziravo vane zvikwereti zvekanzuro vakafanana sehurumende mabhizinesi nemaindividuals vabhadhare zvikwereti zvavo tinge tichiwana samvura kuwane saka mari iyi ikatanga kuuya inotibetsera zvikuru kwazvo kuti tinge tichikwanisa kupa maservices kumaresidence
meya weguta reharare wa Jacob Mafume vashitaura variparurare muharare. Sezo tichitema tisina divira takarere kera, tabata wa mkuru rimwe sangano re vagari ve muharare re Harare Residence Trust wa Precious Shumba.
Kuona kwa tiri kuita ndekwe kuti munzvimbo zhinji, munzvimbo dzinogara veruzhinji kunyanya kuma high density areas. Tiri kuona kuti masuweji arikusiiwa asina kugadziriswa.
Vashandi vekanzuru vanenge varipi? Vakadaidzwa havasi kuuya here?
Tiri kuona kuti vagari kunyangwe vakapa mareports kuma district offices ecouncil, masuwa arikusiiwa achirasika. Vashandi vekanzuru vanouya vachitarisa wodzokera vasina kugadzirisa dambudziko. Saka idambudziko guru ngekuti mukati menzvimbo zhinji tiri kuona zvakare kuti dambudziko rekushaikwa kwemvura richakanyanya, ngekuti nzvimbo zhinji idzo dziri kushaiwa mvura. Saka kana tichida kurwisa dambudziko rekolera, tinofanirwa kunge tichiwanza kuwaniswa kwemvura kuvagari.
Ko, kana mvura yacho isipo?
Kana mvura isipo, zvinoreva kuti rinenge ratove dambudziko. Masuweji mukati menharaunda zhinji ari kusiiwa asina kugadziriswa, zvinoreva kuti tine dambudziko guru rinofanirwa kunge richitariswa rigadziriswe.
Nzvimbo dziri kunyanyoita dambudziko resiweji ndedzipi, vashumba?
Tine suwa iri mukati menzvimbo dzekuwadzana, kuwadzana 5, kuwadzana 6, tichienda kumapadhoki uko. Kune suweji yakanyanyisa yekuti munharaunda wagari wawe kutoshaya zvekuita nazvo, nekuti mukatenderera mese munogadzirwa suweji. Pawanouya wekanzuru havasi kuisa kana mishonga kuitira kuti pasanyanyowanikwe nyaya yemuchetura unobva muchina imomo. Kana vakange vagadzirisa dambudziko hazvisi kugadzirisika. Saka kunana Rugare Kambuzuma Mufakosi, Budiriro Glenview, masuweji kana achinge ariko akawandisa hatisi kuona achikasika kugadziriswa. Saka mashoko arikutaurwa nameya mashoko akanaka anoratidza chiwimbo chekuti varikuda kugadzirisa dambudziko. Asi tinoda kuonawo vashandi vekanzuru vachichinja maitiro avo, vachichinja hunhu hwavo.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuharare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yabomba nzvimbo zana nemakumi mashanu matunhu anoti Khan Yunis muGaza neimwe inonzi Magazi. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu makumi manomwe vafa, vamwe zana nemakumi matatu vakakuvara. Izvi zviri kuuya panguva iyo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari kushanya mudunhu reMiddle East. VaBlinken vari kuedza kuti hondo pakati peIsrael neHamas isapararire mudunhu iri. Asi pane kurwisana kwakanyanya pakati peIsrael neLebanon. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru makumi maviri nematatu zvine mazana matatu kana kuti 23,300 vafa muPalestine. Izvi zvinotevera kuurayiwa kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri muIsrael. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaFarai Pasipanodya, avo vane kambani inoita zvekuvaka ichishanda nemamwe makambani akabudirira kare.
Basa ratinoita kuno kuSouth Africa tiita zvebuilding Takatori dzidzira kuno ku South Africa. Handina vamwe ndobatsira hangu ku Zimbabwe. Ndobatsira ndavamwe ndinoshanda navo. Vana veZimbabwe ndoshanda navo pakondiraka pandokushanda ipapa. Kondiraka ndeyangu.
Mune matambudziko amuri kusangana nawo here nawo mukuita basa renyu ikoko ku South Africa?
Matambudziko tiri kusangana nawo kuno ku South Africa akati wandei ndekuti mabasa achasi kuwanika zvakanaka naka. Vanhu vanoita zvebuilding vawandisa, saka varungu vachada kubhadhara mari dzakati kwa muchaja anongotochema-chemawo. Saka pari zvino zvinhu zvinatotimirira zvakanaka tiri mumasango.
Mava nenguva yakadii muchiita basa irori?
Tava nenguva ndikatoti ini zvangu ndinova pasi ndakabva kuZimbabwe mu-2008. Chinobatika chiripo zvacho but hazvisi kunyatsokuita zvakanaka naka.
Chii chamungati madzidza nekugara kwamaita nekushanda muSouth Africa?
Zvandadzidza muno muSouth Africa experience yebasa rechikondiraka. Experience aiwa takabva kuZimbabwe tisingazivi, asi nekuda kwekutambudzika takashingirira takugona kuitawo chimwe chinhu chekuti nemurungu unogona kugutsikana. Ndezvimwe zvandingada kuudza mhuri yeZimbabwe.
Tinonzwa zvizvarwa zveSouth Africa zvichichema kuti muri kuzvitorera mabasa uye muri kuparadza mhosva nekuita zvimwe zvakaipa. Zvii zvamungataura zviri kuitwa nevana veZimbabwe?
Nyaya dzokutora mabasa dziriita ugwa. Nyaya dzokuti kuna vamwe vanhu vandachimbotaura nezvavo pamusoro pekuti ngatizive zvatafambira. Vamwanda zvokutoba muno muSouth Africa mazhinji dzose imbavha. Tsanguva yekuti panenge pabiwa somutenge paya paya. Panongoti maZimbabwe ari panombaaeriya pana pangaatiregwe zvonhu kwati ngabve muno. Saka machallenge tiri mana muno muSouth Africa akatirebei zvokuti heshi zvoda kumwari kupindira. Tinokumbirisa vana veZimbabwe kana vachindirwa vateererese kuti ngatisiyanei nezvekuita mhirizhonga. Ngatizive zvatakafambira muno South Africa.
Zvimwe zvamungada kukurudzira vana veZimbabwe kuti vaite vari kunze kwenyika kwete muSouth Africa chete asi vari mudiaspora?
Ndinoda kukurudzira zvikurukuru pavana veZimbabwe ndechekuti kana tauya kuno kudiaspora ngatizive zvatafambira. Nekuti vamwe vazhinji vedu vanosiya nezvekutsvaga mari votisikiri nevakadzi vemuno muSouth Africa vachikanganwa mhuri, vachikanganwa vabereki. Saka zvikuru sei ndokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatizive zvatakafambira ukabva mumatambudziko akatai kutitarisana nesu muno mukati meSouth Africa. Zvinhu hongu hazvisi kunyatsa kubhalanzira munhu wese, asi paunongoona pashoma ipapo ukagona kubatsirawo vari kumusha vabereki nemhuri, tinonasa kuti zvinogona kufamba.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vafarai pasi panodya vachitaura vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvematambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, uye tichazivawo danho rehurumende rekuti vana veZimbabwe vari kunze ava vakwanise kuwana magwaro ekufambisa kana kuti mapassports kunyika dzavagere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. America inoti yageza maoko saPirato panyaya yekubatsira Zimbabwe kuti ikanganirwe zvikwereti zvainazvo. Asi bato riri kutonga reZANU-PF rinoti harisi kushaya hope nedanho ratorwa nehurumende yeAmerica. Mari inodiwa nemhuri pamwedzi kuti ikwanise kurarama inonzi neConsumer Council of Zimbabwe yawedzera zvakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Dr. Yamina Taboka Ncube munaudze isindebele.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisela eZimbabwe ukuthi lesulele izikwelede zalo ngamazo omhlaba ngezizathu ezimbalwa. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police axwayisa izikolo elizweni ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo. Abebutho lakwele Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 emangweni weGaza laseKhan Yunis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa esithethe amanyathelo okujezisa izikolo ezingamachumi amabili lantathu 23 ezetheswa icala lokuxotha abafundi abehluleke ukubhadala imali zama-school fees izolo kanye lalezo ezibhadalisa abantwana ngedola lasemelika kuphela. Lokhu kuvezwe namhla iliphephandaba le-Newsday lona elithi izikolo lezi zigoqela eseKudzanai Primary, Kuredza Primary, Kuwadzana 6 Primary, Alan Wilson High School, Chinoi 2 High, Glenview 2 High, Chiri Government School, Heathcliff High lezinye. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo liqhayisa abaphathi bezikolo ukuthi bengaze baxotsha abafundi ababe behluleke ukubhadala i-fees kumbe ukubhadalisa ngedola lemelika ngoba lokho kuyikwephula umthetho. Kusenjalo esikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko exwayisa izikolo ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo ngoba sezisanda izehlakalo zezigebenga ezihlasela izikolo zihlomile zitshontsha imali. Izigebenga lezi zitshontshe inkulungwane phose ezingamachumi amabili zamadola eMelika, i-$17,000 eGeorge Slundika High School okobulawayo ngeviki edluleyo, njalo izolo zihlasele elomagundi zatshontsha imali engakaziwa ukuthi ibiyimalini. Amabhizimusi amaningi asezigcinela imali ngoba engawathembi amabhanga eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezonotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe, thina ezalo zeZimbabwe, asikabi nethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest yokugcina imali yebhenki. So kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali zigcine emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezisigcinela imali yine ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi isikolo zisanda kuvulwa.
Hayi, bavele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaka imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo, uthenga igrosari kumbe udinga iphetroli yamabhasi
Uona umumo emabhanga uminjani kulezi nsuku, ikhona yini imali?
Hayi, imali na kuthiwa khona imali emabhanga. Sizothi singachole amabhondi nokuthi hayi la vele yabonakali la. Vele khathesi amabhanga lawo sebevame ukusebenzisa ngokugcina amadola ahambelana nokuthi wona yasiseke khona. Futhi phela siyazi ukuthi izikolo azivamanga ukugcina imali lama-building society, amabhenki okwakha imizi. Bafaka kuma-commercial bank, yikho kanye kujelakala imali yakhona ngoba yiyo phela abaye beyifanele.
Ukhona ukuze abantu babe lethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele hathi lokhwana kwenzakala ngalo yamnyaka abantu abalahlekelwa izimali ezinengi kakhulu kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga
kuzathatha isikhathi ngoba vele umuntu angalahle ithemba ngami kumbe ngawe kuyahlupha ukuthi alihuke liphenduke. Siyohambelana ukuthi imali yakhona ivele iyalikhona ma iyingeni. Imithetho eyenziwa ibhenki enkulu i-Reserve Bank nabomthilincube nxa ingavele ibilokhu iphikisana iphoxana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba umumo womnotho nethemba ekusebenziseni imali elizwe kuyahambelana. Ngikhola kuzathatha isikhathi okwakhathesi hhayi abantu balokhu
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions ubexoxa lo ntungameli Nkomo e Studio 7 eseharare. Idolobho lakoBulawayo liqhubekela phambili likhangelane lodubo lwamanzi. Uhulumende esebenzela ndawonye lekansil yedolobho leli wenza imizamo yokuthi kuqale ukwakhiwa idamu leGlass Block Dam emfuleni uMzingwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokansila kaWard 9 koBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Kula betheketha kumaya ukuthi bebonana nabo minister wabumeya uTom Clark. Uchairperson we Future Water, uchairperson we Engineering, Director of Engineering, bahamba ke bayabonisana ke ukuthi singalungisa njani idolobho lamanzi lakoBulawayo. Kodwa bathe bevela khonale ke kwabuya ke i-report eyabuya kumasipala wedakoBulawayo kule mizamo yokuthi kuthiwa kule-Glass Block Dam ekumele liyakhwe likwanise ukuthi lincedise uBulawayo. Endabeni yamanzi
udaba lolu lina njengomunicipala lalwamukela njani
kwaba lama views ayishiyene imbono etshiyene phakathi kwama-councillors kodwa ke umbono wayo ugcine ku-committee committee resolution e-Future Water kwakumele khona ukuthi kuyenze ba-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyelwa-ke indaba yezimali the-financial impact edamu lona lelo kuzokhangela ke ngento ke ezibamba ngezomthetho the legal framework pertaining to everything ke nxa sikhulumisana lokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bephathe besincedise ukuthi kube lalelo dam kodwa ke izikhalazo ezikhulu kade ziphuma ngezokuthi bakithi sona siyani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi iBulawayo ayideclare ibe yi-water crisis ukwenzela ukuthi lokhu kusivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi ngoba indaba yegwayi njangani le hayi amboni i-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinjeke sizawuze sihotsha amanzi sukakholani kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long long time sibili-ke singakazeke sangene-ke ukuthi kumastudio ukuthi ifuse ukuthi kathi ingoma ithi so ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso zokuthi hayi nankamanzi kagwayishangani
zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhatshana sona esesifitshane ukuthi uBulawayo yathola amanzi
ye inhlelo-ke zikhona ngoba kokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk sikhulume ngendaba yamabhawuza kwezinda kwesithi ngama highline areas lapho ukuthi vele singavula amanzi kafike ndabo nikhona endawo esemganini kube nkulumani lase-Country Park ezingafinyelele ukuthi amanzi efinyelele efike khonale ama-water kiosk afake khonale lama-bore.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisa iZimbabwe ukuthi yesulelwe izikwelede zayo kulandela indlela ukhetho lwedluleyo olwaqhutshwa ngayo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe yisiphathamandla sesigodlo seMelika eZimbabwe, unkosikazi Elaine French, kungxoxo ayiqhubele Studio 7. Elemelika beliphatheka kuhlelo lokuphathisa eleZimbabwe olwe High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Unkosikazi French uthi eleZimbabwe lathembisa kulezi ingxoxo ukuthi lizaguqula indlela eliqhuba ngayo ukhetho njalo lizananza amalungelo oluntu, kodwa alikwenzanga lokho. Asizweni amazwi akhe.
The dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms. But as I started out saying, we really haven't seen those statements kind of translate into actions, especially when it comes to elections. We did not see those reforms before and during and after elections. Because of the poor conduct around elections in 2023, the United States mission here, the embassy, has decided to press pause on our involvement in the AFDB dialogue.
Ugcizelele wathi ubudlelwano beZimbabwe leMelika buyaxega ngenxa yokuthi alilandeli amalungelo oluntu njengalokho okwenzakala ngokhetho olwedluleyo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would characterize the relationship as strained between the government of Zimbabwe and the United States, partly due to the lack of progress on democratic reforms on behalf of the government of Zimbabwe, which I think were exemplified in the recent August 2023 elections.
Ingcweti ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kuchera uthi inyathelo elithethwe eMelika lizabuyisela eleZimbabwe emuva.
Ngathi mina inyathelo leli lingaphambanisa sibili inkulumo lezi ezisikweledi seZimbabwe. I-America uzabona ukuthi ilesei World Bank, ilesei u-IMF njalo ingabangani lamanye amazwe iZimbabwe elesikweledi lawo. So ukuphuma kwe-America kumbe ungaphatheki kwe-America ungenza ukuthi amanye amazwe njalo belandele lokhu bese ukuphazamisa inkulumo lezi. Ithemba ngelokuthi uzaba lokukhulumisana ukuthi ukuphuma kwe-America kungabi le impact enkulu kakhulu, kodwa siyakwazi ukuthi i-America le-Britain lamanye amazwe asentshonalanga ezikhathini eziningi benzile izinto zawo bebonisana. So silethemba lokuthi iZimbabwe izadinga indlela ezokuthi ikhulume le-America ukuze ivuyele kungxoxo lesi. Kodwa indaba ekhulunywa njalo ye-America eyokhetho leyi kumele njalo iZimbabwe ikubonisise, ikukhangele, ibone ukuthi singenza njani ukuthi iindaba zokhetho zingabi lokukhulumisana okuningi kakhulu every time senzakala.
EleZimbabwe lilezikwelede ezedlula amabhiliyoni amadola eMelika alitshumi lasikhombisa kunhlanganiso kanye lamabhanga eboleka imali agoqela e-African Development Bank, World Bank, le-European Investment Bank. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo eleZANU PF Umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi abavumelani lombono weMelika ukuthi ukhetho lwalungakhululekanga ngoba ngempela lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga. Zimbabwe.
Abebutho le-Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 eGaza Strip, babulala abantu abambalwa bebathi ngamalwa ecatsha adlulisa amalawulo ababizwa njalo ngokuthi ngama-terrorist.
Abogatsha lwezempilakahle emangweni ophansi kombuso weqembu eleHamas eGaza Strip babika ukubana kulabantu abangamashumi ayisikhombisa 70 ababuleweyo kwalinyazwa abedlula ikhulu 130 ekuhlaseleni okwenziwe libutho ele-Israel kusukisela izolo ntambama. Lolu gatsha kodwa aluzange lihlukanise ukuthi inani lamasotsha aweHamas labantu makhaza abangabe bebulewe loba ukulinyazwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Anthony Blinken, esekwethekeleleni emhlubulweni oweMiddle East emizameni yokukhuthaza ukuthi amacele alwisanayo amise limpi ngokuhlala phansi ekhulumisana ukuze ingagcini isabalala emazweni amaningi akulomhlubulo esethatha icele kulimpi. UBlinken usemizameni njalo yokukhuthaza ele-Israel ukuthi lingaphongi ukuhlasela mahlayana ikakhulu endaweni ezigcwele abantu magaza, ikakhulu abesifazane labantwana abangahlomanga, kumbe lithathe amanyathelo okubavikela. AbeHamas babulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 ekuhlaseleni abakwenze ngumfumfu nyakenye, bathumba abantu abaphezu kwamakhulu amabili 240. Kodwa ibutho lakwele Israel lona selibulele abesiPalestina abangabazi inkulungwane eziphezu kwezingamashumi amabili 23,300, lachaya lavadlaza indawo eziningi zeGaza okuchiye abantu abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million bengaselamizi.
Ababe izisebenzi zenkampani emba amalahle ewange eJongjian Investments abaxotshwa umsebenzi ngomfufu nyakenye babuthane emgodini lo besithi bafuna izimali zabo abangaziphiwanga ngesikhathi bexotshwa. Inkampani le yake yetheswa umlando wokutshaya izisebenzi ngomnyaka ka-2022. Asenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zalinkampani njengoba obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kulo mgodi othiwa ngunkosikazi Mindu ethe genelisa ukukhuluma emele inkampani njalo incingo zeziphathamandla zalinkampani bezingasatshelwa. Namhlanje isebenzi lezibhalelane phansi isivumelane lenkampani le esokuthi zizaphiwa imali zazo ekupheleni kwayena linyanga ngemva kokungenela kwamapholisa abophe njalo obekhokhela lezi zisebenzi. Exoxa le Studio 7 omunye wabaxotshwa umsebenzi uMnumzana Mbwana Makhawa uthe bahlala bephiwa izithembiso zokuthi bazaphiwa imali kodwa usuku selufikile ludluliselwe phambili. Welekelele sithi abantu abaxotshwayo bedlula amakhulu amathathu asimzweni echasisa.
Sanika one day notice khonapho khona sathi no umsebenzi awusekho kodwa umsebenzi wawukhona sathi oh no problem sathi sakuxhuma sabuya ezindlini. After 2 days sothiwa sokhathwe abanye abantu sebesebenza ama-peace job bebhadala khonapho khonapho cash in hand. Abanye basuswa wasebenzela emopane ngale ngathi abakhuthwayo sathi ngathi 300 something.
Indaba zemali-ke zasezihamba njani laphana?
Indaba zemali thina esamiswayo watshela ukuthi imali zenu definitely zizangena month end ka-October. Sathi no problem njengoba lisinikeza lethu lize lisinike imali zethu masinye masinye. Bathi no problem kehle senje senje si-run payroll inazizonke ipay namalift days water quality kwathi kungene khonapho kathi no problem ayisangenanga yamalift days le ma-benefits kwangena imali esayisebenzela I think ithi from 1 October to khonapho esagcina khona isamiswa khona khonapho
namuhla-ke kuyini okwenzakele
namuhla thina besihambe ngale sifuna ukubuza iimali zethu njengokusho kwabo ngemande esithi iimali zenu by mail besithe izolo Tuesday zizangena zonke thina sathi no problem sengingalitsho njalo hhayi sathona ilanga si-check amafoni amabhalansi kune akulalutho namuhla sathi madoda sihambelini sonkeni ama-ex-employees abangatholanga endela abanye futhi abasebenzayo abangatholanga sathi yonto kuyaneni phandle nangapha sike impendu le imali le because kelise liyasebenza nayo imali yakho awukayitholi
kugcine sekusiba lesivumelwano esokubhadalana imali na
isivumelwano yathi sikhona bese kubizwe yina umchina obona ngokwemali and ubizwe ngamapholisa ukuthi bona kuyalapha tshela abantu laba ukuthi imali zabo uzabanika nini and wathi before 31 January yabo then waphuma khama sathi a-a ngcono kube labantu abayi-3 ama-ex-employee uhambe labo e-ofisini yakho wenamchayina lo-HR lalaba ama-ultimate liyesenana phansi lizwanani ukuthi yikho yini baphuma bahamba baphumakhuzela ngale then basesenda i-message ku-group lapho esikhona phekuliphothe nokuthiwa mhlaka-before 31 or after 31 so yikho lapho ulo msindo khona khonapho ukuthi before 31 angisefuna zesifuna namuhle lokusasa.
Umnumzana Mbwana Makawa ngomunye wezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi emgodini weJong Xian Investments ubexoxa leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Prince Mpala unobhala jikelelo enhlanganiso emela izisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe.
Dubo lolu lukhanya luyaqhubekela phambili kuma-mines amaningi alapha eZimbabwe especially ama-Chinese companies lawo akhanya ngani umthetho weZimbabwe kabafuna ukusebenzisa bafuna ukusebenzisa umthetho wabo abawenzayo kule lizwe labo eliseChina ngoba ngapha basibona ngani ku-cheap labor into enje into eyenza ukuthi thina sizobuhlungu sithona sikhala ngesikhathi esiningi into eyenza ukuthi izisebenzi zigcine sisiya ku-HR namhlanje emahofisini eJongjian indaba yokuthi ama-HR abe lokhu eqamba amanga enganike amalanga acacileyo ukuthi ama-employees bazanikwa nini ama-terminal benefits abo into ekhona ngeyokuthi umthetho ku-SI 152 of 1990 ukliwe ukuthi ukhuluma ngendaba zema-terminal benefits upon termination of contract so bona kabalandela umthetho lowo kade abantu bekhala from last year abanye abahambe kumakhisimusi benganikwanga ama-terminal benefits sikhuluma manje kabakanikwa yiko sesilithumela iphepha elithiwa kubazanikwezwa mhlaka-31 January.
Kuyini elibona kumele kwenziwe ukuze kuvikelwe izisebenzi zohlangothi lozokwenjiwa? Sikhangela kakhulu ukuthi kule ndaba eziningi eziphumayo ezokungaphathwa kuhle kanye lokungaphiwa izimali ngemfanelo.
Kuyabe kufanele ukuthi ku-Minister of Labour kube lomunye obhoda ilizwe lonke ehamba efundisa abantu laba umthetho weZimbabwe i-Labour Act lama-statutory instruments ngoba abantu laba manxa ungaba-explainela bayenza ngani vele into eyikhulumayo kayiyenzi kayikho kayi-exist but nasiye sibabonisa ukuthi no umthetho kahulumende nxa ukuthi umuntu angasebenza emsebenzini kufuze ephiwe imali zakhe nani ukuthi beyenze into abayenzileyo lamhlanje sebethatha omunye wezisebenzi sebemhambise emapholiseni ukudimanda isalari yakho umholo wakho is not a criminal matter it's a labor matter and it's a fundamental right ukuthi umuntu ephiwe izimali zakhe so ngokwenza abakwenzayo sokungani umuntu sephiwa icala lokubuza izimali zakhe khona kubhaliwe emthethweni ukuthi manxa lingasamfuni emsebenzini limnike umholo wakhe ehambe kuhle kungela kuqabana.
Umnumzana Prince Mpala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Mehluli Mpofu osebenza eCanada osebuyele eZimbabwe lapho asesungula amabhizimusi okusebenza khona abantu abanengi efumugwe esabelweni seMathebeleland South.
Idiaspora ngihambe ngomnyaka ka 2001 ngafika nami njengokuke asikangalinda i-hostility sasebenza ke hhayi kwasokufithi izinto sezingali ziyancebeka umuntu esehlalahlalile sekwazi ukuthi kwenzakalani langasefisa ukuthi hhayi ngizame ukuthi ngilungise lapho enzela khona ma ngithi ngikhangele umumo omazweni hhayi akusiumumo engiwuthandayo for impilo yami. So ngase ngithi hhayi othi nami ngibhajethe ngibeke amasenti ukwenzela ukuthi ngilungise izinto ekhaya. Ngiqale first ngayakha hhayi ngingakayakhi ngiqale ngahlangana nenkosikazi ngatata elokhu lapha ekhaya ngazama ukuthi ngimlungise namaphepha ukuthi andilandile phethi amaphepha hhayi athathe isikhathi eside. Ngase ngithi hhayi wayebesi ngawaiting asiyakhe sibe nomuzi emakhaya akhumuzi okuhle kakhulu. Babuya bazosincedisa abantu ukuvula kanye nokuchada kwethu kwesinto esakwenzayo. Sabona laphana u-Ezra Chisa wayefikile, sasibona lathi sesikwi-studio seven enyezini waba kuhle kakhulu.
Kuyini esithi lakwenza okukhulu khonapho? Sizokuthiwa sulezitolo, sulenkomo, sulento eziningi, akusithele ngamafutshane.
Ngisiya kulokho, ngisadlula kulokho, ngisiya nge-step. Esokugcina yilesi esisiqale kathesi isitolo. Sathola i-stand efumugwe business center ngomnyaka emibili edlulileyo. Saqala-ke ukwakha ngo-December ka-2022. Umnyaka ka-2023 besiyakha, size saqeda ngo-December nalo ka-2023. Kodwa nakhona asibhekelelanga ukuthi kuphelele tu, kodwa hhayi sasesivunyele ukuthi sivule abe-helthy babuya bazo-inspector abathi hhayi kube yinto esingavuli. Sasesivula-ke so sibe kuzeni supermarket izovula end of ekuqaleni kaFebruary and then kuzova le-butcher njalo bayivula ekuqaleni kaFebruary. I-cocktail bar isizindinezele ziyaduma sikhuluma njengamanje.
Ye, nxa sikhangela khonapho abantu sizwa kuthiwa ke bathole imisebenzi eminingi kakhulu. Sitshele ngamafutshane ngakhonapho.
Ayi, imisebenzi ibe mningi kakhulu. Ukuze indawo leyana yakhiwe izifike lapho ekhona kusebenza abantu abaningi abadlula more than 200 ngingathi, ngoba ekuqaleni kube nabagebhayo ama-surveyors first, kwakuya abagebhayo i-foundation, kwakuya abalay foundation, kwakuya abe-concrete, kwaya babuya abachayitila ba-exchange nabaze bafike ekugcineni abokudedelela kathesre ngabe-plastering and then kusazobuya abanye futhi abazofaka ama-electricals ukwenza ukuthi indawo siyilayithe nama-fridge wonke asebenze, especially awetintsha lapho kuzahlala khona inyama.
Kuyini ngokutshela abantu abahlala e-diaspora ngokuthi bakwenze ekhaya?
Kunzima ukuthi kubatshele because abanye bakhona vele bona bazitshela ukuthi ekhaya abasaphenduki. So kuya ngomuntu, kodwa osalesifiso sokubuya ekhaya, ekhaya kuhle kakhulu. Yebo, i-understand ama-challenges akhona, kodwa impilo yakhona is different. Abangakwenza nje to try ukuthi babuye bezovakatsha just for, especially laba sebehambe isikhathi eside, bezovakatsha just see umumo ukuthi kwenzakalani, bebone le development esilethwe ngabantu abaphandle ngale ukuthi ya izinto ngale zisile something lapha ekhaya. Ngoba let's say ungaba prepare for the rest of your life, you know, mina very difficult ukuthi ngithi ngiza-investa everything phetheya ngapho lapho engidabuka khona. Abantu bengikhumbule njengomuntu owahamba phetheya ngadliwa zindunduma njengalokhu esikuzwa ukuthi laba bahambe eGoli ababizwa ngokuthi imgewu, umuntu wahamba wageuka eGoli bazange wabuya ekhaya. Lokhu engakufunile ngalokhu ukuthi ngibe remembered as umgewu owahamba phetheya ngahamba ngageuka. Angifisi ukuthi isizwe sakithi singikhumbule njalo. Nakathesi manje ngahamba ngiyehlala phetheya ngikhohlwe ngasemuva, kodwa bayazi into engiyenzile ukuthi lwalindoda loko ehambile, kodwa-ke akwenza kukhala kunzima kakhulu.
Hhayi, phose lokugcina khonapho-ke Mpofu.
Abafowethu abazame labodadewethu ukuthi ekhaya ama-opportunities akhona maningi njalo
engabe lendaba lento zepolitics ungasuki ngepolitics kanyena i-development kuphela. There is a sector eshotayo lapha, i-sector eshotayo ishota ngabantu ababuya bezoinvesta, abantu abafana nathi esikhona ngayo iphithi esitholatholayo amaventi angibanokulala. Khona lokho esikwenzela abantu basekhaya kuhle kakhulu, ngiyagedile umsebenzi basebenza baphambili nokuthi abantu bengarelaxi kakhulu empilweni zabo, abazama ukuthi besebenze bekhumbule emuva.
Lo ngumnumzana Mehluli Mpofu obesebenzele eCanada esebuyelile ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lehlwa namhlanje. Oliver Lelisayo, ngitabo kancube.